Exclusive from Zambian Music 24.com.
Zotenga vyeko kudoneza msika zvekwa pumbeto ichinzindanetsa paketo ana mchipa vatino mwari avasbest vakosha tese toda kukunda mchona kana zvangushaita mozondonawo kana mwari vajusa njasofonawo
titi
wanda katombomira kuchola ndakwira gomo vokurumza kunoona tese tinodana nakunda mchona asi munozviona sei mwari mukandipa simba mondipa mota mondipa imba ishe wangu mondipa pfungwa ndiri munhu wenyama pamwe ndinoda kusundwa zvakakwadabuka ndina mutsunda batanidzai zvese zviri kushupa kana zvabatana ndokwanisa kuzosimbisa maelda ndichimati kutsamwa kunelepa mana tsamwa kunelepa mana tsamwa kunelepa mana tsamwa kunelepa mana
Someone play, daiti ndakura upenyu don't worry ndineka plani kekuzongoriska nezvamwari sha so kutsamwa kune lepa parira ngoma ndinototamba segemu yemuseka ngwarira boma unotofenzerwa omega zvatsamisa zvinoti pasimba rimwe remecha
tsamwa kune lepa mana 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 asi munozviona sei kuti tikafaita kubvisa kakushotesa mugame togona kutoponda namo plastika sapanika madius mumukoto zviri straight togona kungobika gango nekuti vamwe izvezvi nini ndototya ini kuunganirwa zvichinzi ndatofaini kuswera pambangu ndakabroka ndidikisira vana namo kana ndasofaini tsamwa kunelepa mana tsamwa kunelepa mana tsamwa kunelepa mana Someone knelle pamana.
Exclusive from Zambian Music 24.com.